Zek ndeimwe yamakomishoni mashanu akazvimirira anoumbwa pagumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Section 233 yegumbiro remutemo inoti makomishoni aya anoti Zek, Zimbabwe Human Rights Commission nemamwe anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu, kuita zvido zvireruzhinji, kuita basa ravo pachena pamwe nekutevedzera gwara reruzhinji. Makomishona eZek anosarudzwa nekomiti yeparamende yeStanding Rules and Orders. Standing Rules and Orders Committee ikomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa ese eparamende uye ine nhengo kubva kumapato ese matatu ari muparamende anoti ZANU-PF, MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDC inotungamirwa navaWalsh Mancube. Mutemo unoti makomishona eZek haafaniri kunge achiita zvematongerwo enyika kana kurerekera kubato ripi zvaro, asi pane kuchema-chema munyika kubva kune mamwe mapato anopikisa ayo ari kupomera Zek mhosva yekuita basi yakarerekera kuZANU-PF. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti Zek inoita sekuti bandiko reZANU-PF, vanotiwo havafari nenyaya yekuti muZek makazara mauto.
Isu haisi kuita basa rayo zvakanaka. Ibato reZANU-PF hatiite Zeki, haitombobatsira seriously.
Vari kumirira MDC Alliance kuGoromonzi West vano kutamborinyoka ndemumwe asiri kufara nemashandiro eZek.
Zvinongoratidza kuti munhu wese ari kuona sekunge Zeki arasapembe asi apfeka yunifomu yeimwe timu yekutamba nhabvu. Ndozvazviri kureva ndanyaya yakabuda panyaya yekurose camp. Zvinongoratidza kuti mapurisa neZeki vaitaura zvakasiyana. Zeki aiti hakuna voting iri kuitika, asi mapurisa akazokonfirma kuti zveshuwa postal voting yatanga. Saka kana Zeki chiti hakuna voting iri kuitika, asi mapurisa achikonfirma kuti vatanga kuita postal voting, voting process yemunyika muno inongoitwa sei zvisingazikanwe neZeki? Iyo Zeki pabumbiro remutemo iro inoona nezvesarudzo. Ndo zvangoratidza kuti bhora hasi kutambwa zvakanaka mugore ra2018.
Gweta resangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights Valizwe Jamela vanoti kusafara kwevamwe pamusoro peZek kunokonzerwa nekuti Zek haisi kuita basa rayo zvakajeka.
Chakangokosha inyaya inonzi accountability kuvanhu. Kutukwa kana kusatukwa Zek ndo basa raro kuti vahandle. Kutukwa kwacho kana kusatukwa kwacho kuti vatu vanhu vagutsikane. Nyaya iripo ndeye kugutsikana. Amshuwa tiri kutaura nyaya yekuti credible, fair and credible election kutaura nezvayo. Fairness haizongobudi musi uchavhotewa. Fairness inoita inoonekwa through maprocesses. Fairness inoonekwa mune zvinoitika vanhu vachiudzwa information.
Asi vamwe vakaita savaNaison Murara vanoti semaonero avo Zek iri kuita basa rayo sezvakatarwa pamutemo wenyika.
Asi maonero rangu hangu so far handina chinyunyuto nayo iyi. Uyu muzvare Chigumba uyu munhu ari kutevedza mutemo sezvauri. Handi musiona pakatsura vachamisa. Kana muchinge magomborwa endai muripota kwamunoda kana kuAfrican Union kwacho. Ngatiteedzei bumbiriro remutemo wedu. Zviri munyika medu ndozvatinoita. Pazvitofa hangu soguda ina handina chipomerwa naye, handina chaona chaita yakanyai.
Mumwe vanhu makumi maviri nevatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vaBrian Muteki ndemumwe anoona sekuti Zek iri kuita basa rayo nemazvo.
But ndiri kuona inini kuti basa riri kubatwa neZek kusvika pari zvino handina shandinoti ndingatsutsumwe nacho, nekuti takabva kudeedza honzo yemuone kuri kudhindwa mapepa achashandiswa pakuvhota. Vamwe vemapoka edu vakanga vakutautopinda munoitwa imomo. Patakadeedzwa inzvimbo inochengetedzwa, saka kune mutemo wacho wepo. Hakuna chidanho chekunzi isusi tofanira kupinda imomo. Saka kuti tirambe chingoshora kuti Zeki yabirira ipo asati pabirirwa pacho, kana tiri vanhu vakangwara tochiramba tichishanda navo tichiona pavachabirira totsvaga umbo vachienda navo kumatare kana pabiriro.
VaMuteki vanoti vatori venhau ndivo vari kukonzera kuti Zeki ishorwe, nekunyora kuti sarudzo dzegore rino dziri pakati pavachamisa veMDC Alliance navaEmerson Munangagwa veZANU-PF.
Pari kubuda pachinzi sarudzo dziri kuna vaMunangagwa navachamisa. I think vemapepa nawo vanofanira kupagadzirisa. Ndo zvinokonzeresa nyonga nyonga. Chamisa anogonzi navaMunangagwa ndo vega handi 23. Zvino vanzi vairi vavo ndo vachavhoterwa. Pana akaenda kunoshoperera yekuti ava ndo vachavhoterwa. Tese tichavhoterwa. Saka zvichabuda musarudzo zvinozongobuda kana zvaonekwa. Kana tadyiwo tadyiwo, takahwina tahwina.
Sachigaro veZek Justice Priscilla Chigumba vanotiwo vazhinji vari kuchema-chema nemashandiro avo vanhu vasinganzwisise mashandiro ekomishoni yavo.
zvimwe zvizhinji zvinoitwa nevanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa mafambisirwo anoitwa zvimwe zvinhu zvatinenge tichiita, asi isu tiri kuramba tichingotaura vanhu zvese zvatinoita tinoita pamutemo.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti sachigaro wezek anofanira kunge ari mutongi wedare repamusoro kana kuti jaji kana kuti munhu anokodzera kuita mutongi wedare iri, uye munhu uyo anodomwa nemutungamiriri wenyika mushure mokunge vataura nestanding rules and orders committee nekomishen yevatongi vematare yejudicial service commission. Dzimwe nhengosere dzinodomwa nemutungamiriri wenyika pavanhu vanodarika 12 vanenge vasarudzwa nestanding rules and orders committee. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.